Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechitatu mbuzi 22/2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri tanonoka wande ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa kuti vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachatora chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiya basa iri nezuro kwakaitwa nevanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanhu vari kumatunhu eMatabeleland vanoti maoko avamunangagwa haana kuchena zvichitevera nhoroondo yavo munguva yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa kuti vaEmmerson Mnangagwa ndivo vave kutora chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiya basa iri nezuro kwakaitwa nevanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Nyakudla anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vachagadzwa semutungamiri mutsva wenyika nemusi wechishanu kunhandare yeNational Sports Stadium semutungamiri wenyika. Vamunangagwa ndivo vachataura zuva richaitwa sarudzo dzegore rinouya uye kumirira nyika sezvanga zvichiitwa navamugabe. Pasi pemutemo yenyika, vamunangagwa vacharamba vari mutungamiriri wenyika kusvika panopera temu yavamugabe. Izvi zvinoreva kuti vamunangagwa vachange vari mutungamiri wenyika kwemwedzi misere kana mupfumbamwe chete. Tevera kurwisana pamwe nekupatsanuka kwangwe kwai mubato ravo rezano PF vanongora zvimatongerwo enyika vanoti vamunangagwa vane basa rakaoma sezvo vachifanira kuona kuti vabatanidza vanhu mubato iri kuitira kuti nyika ifambire mberi. Vaitai madzivai dzevavo dzestudio 7 kuti kuregererana kuchanetsa panguva ino muzano PF sezvo mubato iri manga majarwa ruvengo rusina kunaka.
Kurudzira nhengo dzese dzezano PF, maministers, maMPs ose, masenata kuti vauye kuNational Sports Stadium kuzogadza mutungamiriri wenyika vamunangagwa. Saka tinokurudzira vanhu vese vanoda kuti vauye kuti vange vachisvika ikoko tizadze stadium tichipemberera kuti tava nemutungamiri wenyika mutsva vamunangagwa vachange vachipuwa mhiko yokutungamirira nyika ino yeZimbabwe.
Asi mukuru wemedia center vaErnest Mzengi vati havaoni chinganetsa vamunangagwa pakudoma makurukota matsva. Vati semaonero avo vamunangagwa vangatonetswa nevamwe vanhu kubva kune mamwe mapato vanenge vachidawo zvigaro muhurumende. Vatiwo vamunangagwa vanogonawo kuumba hurumende nevamwe vanhu vekune mamwe mapato.
Pane mukana uripo handifungi kuti zvinganetsa, uye panyaya dzakadai idzi mapumbiro anogadzirwa nevanhu anogona zvekuchinjwa. Vematongi wenyika vakaona sokuti izvi zvinogona kuvaremera pabumbiro vanogona kutichinja kana kuti vanogona kuita umwe urongwa.
Asi vamwe vakaita sava ONGO vanoti semaonero avo vamunangagwa havafaniri kuita dambudziko nevemamwe mapato vachiti vanofanira kudoma makurukota kubva kubato ravo chete sezvo sarudzo dziri kuitwa gore rinouya.
Pakazongoita dambudziko ndepekuti pane vaiona kunge chiitiko ichi pachakazenge chazosvika pataka chasvika chai change chabatanidza mapato akasiyana siyana. Saka vamwe vanenge vakatarisira kuti paanozoumba makurukota ehurumende vaya vanozotora here kumapato anopikisa. Asi takatarisa ndechekuti chinhu ichi ndechezano, varingopedzisa utongi hwavamugabe wanga uchipera muna 2018. Saka vanongotora nekuzano PF kuona kwangu.
Pane mamwe makurukota aripo anotarisirwa kudzorwa mudare remakurukota idzva navamunangagwa, asi pane mamwe vakatotiza munyika vakaita sava Patrick Zhuwao pamwe nevaimbo vemutevedzeri wavamugabe vapelekezera mboko nevamwe vasingatarisirwa kudzorwa muhurumende. Vamunangagwa avo vane makore makumi anomwe nemashanu vakadzingwa navamugabe masvondo maviri apfuura vakabva vabuda munyika vachiti vaityira upenyu hwavo. Vamunangagwa avo vanozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Ngwena shorwa nevanhu vakawanda zvikuru vekumatebeleland nemidlands vachinzi vaive mberi munguva yekukura hundi iyo yakasiya yauraya vanhu vakawanda mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kunyange hazvo vagari vekumasvingo vari kupembera kusiya basa kwavamugabe, vazhinji vavo vari kukurudzira kuti vamunangagwa vakoshese bumbiro remitemo yenyika pamwe nekodzero dzevanhu. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vemumasvingo vanoti vanotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagadzirisa upfumi hwenyika hwanga hwaparara pasi pavamugabe. Vaadmire mufamba vanoti vanotarisa kuti upfumi hwenyika huchagadziriswa.
Totarisira rusununguko rwakanaka, kuchengetedzwa kwakanaka, zvakare tinotarisa kuti patiri kufamba vachigadzisa zvinhu zvichinaka. Tinotarisira kuti dai vagona kutibvisa ma51% kuti macompanies auye kuno kuZimbabwe tikwanise kusevenza isusu, because zvibva tichizvarwa tisati tambosevenza. Hatina kana pesifike zvino vana vavotoendawo vatopedza mafomu 4. Hatina kumbosevenza.
Mugari wekuru Jeko vadzigwezipanda vanotiwo mutungamiriri mutsva anofanira kuremekedza bumbiro remutemo kuita kuti vanhu vasununguke munyika.
Ini ndakava nomufaro mukuru wekutoshaya kuti ndozoratidza sei, asi chitsinzo changu panaiva vachatora chinzvimbo vangava vamunangagwa kana kuti vamwe vanhu, ngavave vanotevedza mutemo sezvauri. Unopa munhu wamwana weZimbabwe wose mukana wekuti aite zvinhu akasununguka, tichisungwa nechisungo chomutemo wenyika yatikati constitution. Saka naizvozvo munhu wose kana achifara achapavo muono wake nezvazvinotarisira kuti seveveZimbabwe tivake Zimbabwe yedu zvisinei nokusiyana kwamapato kana kuti nezvematongerwo enyika. Pose patinge tichipamba ngatitarisire kuti tinoda kuti vake chinjozi Zimbabwe.
Amai sungano zvarebwanashe vanotiwo hurumende ichagadzwa navamunangagwa inofanira kubvisa huori huri kuparadza nyika.
Isu kusiya basa kwaita vamugabe iti wazo long overdue, hatichoda kuti ngazviitike kare. Tinofara zvikuru uye tinozvigamuchira vakange vatononoka. Tarisiro yedu manje yava yekuti whoever achauya achizotora chigaro chavasiya ichi, tinoda kuti nyika ngaienderere mberi uye uori ngahupedzwe, uye pasava nefavoritism, hatidi nepotism. Tinoda kubatwa zvakafanana, uyezve tinoda kuti ngavashande nevanhu vasaita zvavo zvoumbimbindoga, nokuti tingadai tichifara tichitova kare mwedikiteta. Tinoda kuti munhu ngavabvunze zvatinoda isu vanhu zvavanotevedzera, tisatya, tichirarama takasununguka.
Vakabva Mugwadi vanotiwo mutungamiri mutsva anofanira kukoshesa zvido zvevanhu vakaremara uye vanotambura munyika.
Ya, kusiya kwaita basa vamugabe kunonakidza. Kunomboita sekurota, but iko zvino tava kuona kuti zviri zvinhu zviri riyo. Asi chatinotarisira iko zvino ndechekuti munhu ari kupindawo achaita kuti mapolicies ake ainclude vanhu vane disability, upenyu hwuvanakire, because ndo vanhu vangava kutambura zvazva zvichinetsa pamuti munyoro kuzoti muti wakaoma, zvava zvichitovapamberisa.
Vamwe vanotiwo mutungamiri mutsva anofanira kutora vanhu vane ruzivo kubva kumapato akasiyana-siyana kuitira kuti paite hurumende yakasimba inozokwanisa kuvaka nyika patsva. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vamwe vanhu vari kumatunhu eMatabeleland vanoti maoko avamunangagwa haana kuchena zvichitevera nhoroondo yavo munguva yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, Muzvare Nozipo Moyo, vati nekuda kwekuti vamunangagwa ndivo vave kuitwa mutungamiri wenyika, vanofanirwa kukasika kubuda pachena panyaya yegukura hundi, nekuti vanhu vakawanda vanoona vari mumwe wevanhu vane chekuita nenyaya iyi.
Ainini ndofara ne chinhu chakaitika nezuro kuti mudara he step down. But tiri kufara izvezvi, inini ndine problem na baba munanakwa. Inini am an activist iri kubva kumatepeleland and toziva kuti maoko ake aneropa because tinoziva kuti he was involved kunyaya yekuground. Saka isusu vanhu vematepeleland tichafara mo kana achaita come out clean avume kuti ndakanganisa ndokumbira regerero.
Vachipawo maonero avo, mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvakakosha kuti vamunangagwa vabude pachena panyaya iyi kuitira kuti nyika iwane mukana wekutanga kugadzirisa dambudziko regukura hundi. Vato veruzhinji havafanirwe kuisa maziso avo pana vamunangagwa chete asiwo pana vamugabe nehurumende yaivepo pamakore ekuma1980 apo pakaitika nyaya iyi.
Pano Zimbabwe vanhu vakazvipira kuregerera, vanokasira kuregerera. Tinoziziva kana chitaura nevanhu kunyanya vekumatepeleland chavaida chikuru kubva kuna Mugabe namunangagwa nehurumende yavo nenyaya yekukuraundi kukumbira kuregererwa chete. Zvakare vaida kuti chokwadi chitaurwe kuti chichakaitika zvakare chichakakonzeresa kupara kwemhosva yakadaro. Hapana zvimwe zvakawanda zvavanoda kunyanya asi kukumbirana kuregererwa nokuudzana chokwadi then topinda munyaya yekuti pave nehealing kugadzirisa marelations akapunzwa nekukuraundi.
Vachitaura kuvatapi venhaomu Bulawayo neZuro Manheru, murwiri wekodzero dzevanhu vaPromise Mukwananzi vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe nyaya inofanirwa kutaurwa nezvayo nekukasika panguva iyo vanhu vari kutarisira kugadziriswa kwezvinhu munyika mushure meutongi hweudzvanyiriri hwavamugabe. Asi mutsigiri webato rezanu PF vamagura magura Charumbira vanoti vamunangagwa vana mhosva vachiti havangave ivo munhangapomerwa mhosva panyaya iyi sezvo vaingove gurukota rehurumende.
Vamunangagwa havana ruvoko hwavakaisa panyaya yegukura hundi, vanga vachingori zvavo minister of defence by that time. Asi tinoziva kuti mauto kana vava kuda kuti vadiployewe kuti vaende kunoita zvavanoita kwakasiyana siyana vanodiployewa nacommander in chief of the defence forces of which vamunangagwa vanga vachingori minister wedefence handika. Saka isusu hatisi kuzvibvuma, vamunangagwa havana hand and maoko avo akachena. Avo vanoti vamunangagwa ruoko rwavo hurimo panyaya yegukura hundi tinoti hatibvumirani nazvo. Vanhu ivavo vanonyepa, vanga vachitozama kupenda vamunangagwa kuti vasakwanisa kunge vachikwanisa kuzivazovawo pamusoro vaite mutungamiri wenyika ino yeZimbabwe.
Panguva yegukura hundi vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakaurayiwa mumatunhu eMatepeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Vagari vepamutare vari kutarisira zvizhinji kubva kuhurumende itsva ichange yavapo nesvondo rino, zvichitevera kutoreswa mhiko kwemutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vagari vekwamutare vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvishanduke munyaya dzeupfumi, kugara kwevanhu murunyararo, kuva neutano hwakanaka, kupedzwa kwehuori nezvimwe zvinovakoshera muupenyu. Muzvare Jesi Nongerai avo vanogadzira vanonzwa ramuguta vanoti hurumende itsva inotarisirwa kuti igadzirise upfumi hwenyika uhwo hwange hwave kumawere zvichitevera kutonga nedemo kwavamugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe.
Makorokoto kumhuri yeZimbabwe nekuritaya kwapurezidhendi wedu, tiri kufara nezvaitika. Tichikurudzira hurumende yedu itsva yatinenge taanayo kuti ichinje zvinhu zvikuru kuikonomi yedu, igadzirise zvakanga zvakapotseka.
Vainoki Panganai vanoti uori hwange hwaparadza nyika hunofanirwa kupedzwa zvachose nehurumende itsva.
Kuti makorokoto muri yeZimbabwe, nekubva kwaita Mugabe azvisikiro kuti kubva kwavo kuvarasa bandi baba vedu tinongovada zvakadaro ndovachange vachizotitauriro zvimwe zvezvimwe mukufamba kwenguva asi nehurumende yapo iyi tachikumbiro corruption inge ichibviswa muZimbabwe pacorruption napakunyanya kusaidi repolisi
mumwe mugari wemuguta vajames jera vanoti vatungamiriri havasungirwi kuti vagarise pachigaro sezvange zvaita vamugabe
chekutanga ndinoti kune wese wemuZimbabwe wano nezvawakaita nezvazvichiitika munyika yedu inei ndinoti peace yakanaka ndozvete nemaKristu ndochouya papolitical grounds ndinotanga kutarisa zvese maevents esanga achiitika in near future tinoda kuti two term for the president it's enough munhu haafani kungogarisa obva atiita kunga kana kuti toita oita kunga tiri vanhu vake all the time it was too long isusu semaZimbabweans hatina kubvira tazviona in future plans tinoda zvinhu zvakadai so if there is going to be an interim government the president is going to be nominated starting from today anofana kuita yetinoti interim government
vaishima ugweshe vanoita basa rekutengesa michero nezvimwe zvirimwa muguta remutare vagweshe vanoti vanoshivira kuti upfumi hwenyika udzoke pamakore apo Zimbabwe yave nemukurumbira muAfrica yose mabasa achiwanikwa mari ichibatika
nini zvandotarisira pahurumende ichazenge yaapo nyowani kuva neekonomi yakadzikama kuva neemployment kuva nekuti vana vaende kuzvikoro zvakasununguka vabereki vachikwanisa kuobhadharawo maaffordable fees ndozve zvikuru zvandinotarisira kuti zvivepo
vanorwira kodzero dzevanhu uye vari munyori musangano revagari vemuguta remutare residence and ratepayers association vadavid mutambirwa vanoti hurumende ichavepo inofanirwa kupedza urombo muvanhu nekusimudzira maindastiri kuti kuve nemabasa pamwe nekusungisa vose vakuru vachabatwa nemhosva dzeuori vagari ava vanoti tarisiro yavo yekuti zvinhu zvichange zvakanaka munyika sezvo vachange vari muhurumende vava neruzivo rwezvinhu zvinouraya upfumi hwenyika ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Mutungamiri wesangano remadzishe Ishe Fortune Charumbira vanoti kubviswa kwakaitwa mutungamiri wenyika pachinzvimbo nenzira yeri nyararo zvinoratidza kuti vanhu vemuZimbabwe vanhu vane rukudzo uye vanokochesa hunhu. Tabata Ishe Charumbira kunzwa pane pfungwa dzavo.
Mabuto edu akataridza iyo iwo vatsumwa akataridza kuti no pane zvinhu zvoda kugadziriswa munyika vakazvitaura vachiwenga mukuru womauto. Chinonakidza ndechekuti vanhu vakazvigamuchira ndofunga ndopanokosha ipapo nokuti kune dzimwe nyika nyaya yemauto vakapindira munyaya dzekuti nyika inotongwa zvakanaka here kana kuti kwete kunositaridza kuti kuda mauto navanhu havasi kuwisisana havasi kubvumirana
zvanga zvichiitika muzanu PF takazviona kuti zvazvichiparadzanisa vanhu vari muboka rimwe chete hazvina here kukuparadzanisai imi musamadzishe
apo wataura chokwadi zvazvoda kuinda ikoko zvazvoda kuinda ikoko chaizvo hakuna kwazvakaenda
munofunga kuti zanu PF iyi ichakwanisa here kugadzirisa zvinhu zvayo ikatonga zvakanaka
paurongwa hutsva hwavapo iko zvino ndinokuvimbisa kuti pane vanouya ndinovimba nokuziva kwavakaita vamunangagwa kuti kana varivo vachapuwa kana vakaramba vari zvavanga vari zvandoziva ini vamunangagwa vanoteerera zvingabvii ndochimwe chipo chavo vanoda kuwisisa nyaya chaizvo
chamakatarisira iko zvino chii munotarisirei mune ramangwana
tanonoka vanhu vakaizwa pakanakira nyaya iyi vanhu hazvina kuitika nedziya election dzekunzi kwai munhu tavhota MDC chakati ZANU-PF chakati pati yakati ari makwikwa okungovengana eko zvino zvabva mukuti vanhu vese vanga vakabatana kureva kuti vanhu vanga vachitaura zvinonakira munhu wose kwete zvekampeni zviya zvokudangoti divi rangu manifesto yangu apa vanhu vakabuda zviya nomugovera kupera nemazuva ese kusvika madeko vanga vachitaura nhunha dzavo shungu dzavo kuti dei tadai savaivata vanhu vamwe vachichema ndofunga chokutanga vanhu chavanoda kudzosera Zimbabwe kutanga paSouth Africa ero zvino toda kuti vanhu vaone kuti maprograms zvirongwa zvokuti nyika ifambe nezvipi saka tinovimba kuti vari kuuya vachashanda chaizvozvo vachashanda nesimba kuti vadzose nyika pakanaka patiri uye izvo Zimbabwe ndinovimba ichabva yaenda mberi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano remadzishe muZimbabwe Ishe Fortune Charumbira vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinoti zviri kutambira nemufaro kusiya chigaro kwakaitwa navamugabe nezuro. Mo Blessing Ndoma anotipa nyaya iyi.
Kwakange kusingadaidzwe anonzwa nezuro Maneru apo ruzhinji rwemhuri yeZimbabwe rwakange ruchipemberera nenzira dzakasiyana-siyana mushure mokunge vanzwa kuti vamugabe vabvuma kubva pachigaro. Muhilbro umo munogara mhuri yeZimbabwe zhinji vanhu vakange vachipembera nekuridza mururu, miridzo, pito nemavhuvhuzela. Kune rimwe divi vamwe vakange vachichema, vamwe vachibvisa hembe vachiimba senzira yekuratidza kufara kwavo nekubva kwavamugabe panyanga. Mumusha weyovhewo munogara vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kune vamwe vaikwira pamusoro pedzimba dzavo vachishevedzera manzwi anonyadzisa ekutuka vamugabe pamwe nemudzimai wavo. Kune vamwewo vaikwira pamusoro pedzimotikari vachiimba mumhanzi wemuimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo wekuti mupidigori waenda. Vamwe vachiimba mumhanzi waOliver Mutukudzi wekuti Bvuma wasakara. Pane avo vaipemberera kusiya kwavamugabe pachigaro ndiva urayai Machingambi vanobva kuzaka. Vamachingambi vanoti vanofarira nenzira yekusinungurwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe.
Ndafara zvikuru nezvaitika pazuva ranhasi. Zvinova ndo zvataidai takaita kumashure kwese kuratidza kuti maZimbabwe tiri vanhu vakamutsa. Iko zvino zvafadza zvikuru nokuti kana yange naivo vakuru vacho vanzwisisa vakakurumidza kutinzwisisa pasina kana mherezhonga yaitika, pasina kana ropa rateuka. Ndozvinhu zvatinofarira kuti eno zvaramba zvakadaro.
VaJetro Moyo avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe vanoti musvondo rinotevera vachange vachidzokera kumusha.
Ndiri kufunga kuenda kumusha. I'm a like in exile panapa kuSouth Africa. Mai anga akashayika kumusha ndikamutaura kuti mwana wangu wai usingauyi kumusha. Ndikati I'll only come back home kana mugabe akashayika. Saka ndiri kuona kuti ndichapedzisira ndashayika mugabe asati ashayika. Saka handizvo manje ndakuenda kumusha manje. Next week ndiri kuenda kumusha manje. Ndopakisha mabhegi angu ndiri kuenda kumusha.
VaFarai Karume avo vanobva kwaZimba vatsinhirawo nekukurudzira avo vachave mutungamiriri vatsva kuti vatonge neungwaru uyewo vadzidze kubva kune zvakaitika kuna vamugabe.
Ini sipachangu ndanga ndichikurudzira kuti pavo vanhu vavhotere pati itsva isina kana history yakashata kana yakadini ine history itsva, tive nemainvestments vanhu vanobva kunze kwenyika vanouyawo vachikwanisa kusapotawo ikonomi yedu vasingatyi kuti upfumi hwenyika huri kuenda mumaoko emakororo.
Asi kunyange hazvo iyi iri mhemerero yekusiya kwavamugabe chigaro, veruzhinji vanoti dambudziko guru rakatarisana nenyika kugadzirisa chimiro cheZimbabwe kushanda nesimba mukusimudzira upfumi hwenyika uyewo nekubatana kwevanhu vose kuitira kuti nyika ifambire mberi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Mujoma.
Zvi Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC nemuMaryland kuno kuAmerica zvakaungana zvichipembera nezuro mushure mokunzwa kuti vamugabe vasiya basa. Regai tinzwe vamwe vacho vachitaura.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvinoti zviri kufadzwa nemafambiro akaita zvinhu munyika. Mushure mekunge vaimbove mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe vakasiya chigaro chavo, regai tiende kune zvizvarwa zveZimbabwe kuti tinzwe kuti vaitii nezvakaitika kumusha.
Manhero akanaka mbano weZimbabwe, indoitwa Barbara Zindoga, ndiri kuno kuWashington DC. Tiri kuselebreta zuva ranhasi tafara zvikuru, uyezve tiri kutenda basa ramakaita kumusha. Mana maseja, vana vese veZimbabwe, mana amai, vana sekuru, vana baba, makarwa hondo vedu wee. Aiwa tazvo, tinozvikudza and we are so happy kuti kudzoka kumba, kuti tichidzokawo kumba isu vamwe taane makore 20 tiri muno muAmerica. Tati tisina hope, ezvino taane hope yekutodzokerawo kumba, tonoritaya tichitamba nevezukuru, tosiyanawo nezvine zvenyika dzemawestern countries zvokungomhanyisana nemabasa nemazvifti neinei. Aiwa tafara zvechokwadi.
Makadii mhuri yeZimbabwe, inini ndinoitwa Muzvare Moira Christine Tsanga, ndiri kuno kuWashington DC. Mufaro watinawo tikutadza kana kuutsanangura, tiri kunzwa kufara zvisingatomboiti. Hazvirevo tikurwa hondo muri paon the ground. Tiri kuno kutairwawo hondo yedu yatairwa naye. Tine zvinhuobvo zvatanga tisingakwanisawo kuita nekuti titandakadzvinyirirwa. Asi tiri kungonzwa kufara, mufaro wacho kana nevana chaivo unonzwa kufara. Saka tinongoti mhuri yeZimbabwe makorokoto, tese takarwa timire. Tinongoramba tichingoti honda isati yapera nekuti pane zvinhu zvakawanda zvakaitwa muZimbabwe. Kubvira kumapasa, kumari ichibuda isinganzwisiko tiri kuenda kupi. Izvinoitika mukati zvatisingazivi, vanhu vanokaye vakangotsakatika vasingazikanoti vakaenda kupi. Saka tinongonzwa kuti tine basa, tichiri nenzira. Asi nhasi tinongonzwa kufara nekuti tinofunga kuti chinhambwe chataita, but pane zvakawanda zvatoda kuti tiite semhuri yeZimbabwe. Saka tinongoti zvomakorokoto Mwari akanaka because apindura minamato yedu. Saka ngatingorambe takabatana mhuri yeZimbabwe. Makorokoto.
Ndinonzi William Guri, ndiri muno muMaryland muUSA. Ndanga ndakaungana kumwe chete nemaZimbabweans tichifara kupemberera zvaitika kuZimbabwe kuti vamugabe vazosiya basa ravo sapresident. Chinhu chakanaka chaizvo chaitika kunyika yedu nokuti mutungamiri uyu anga agarisa ari pachigaro. Saka tine chivimbo chokuti tichawana utungamiriri hutsva hunotonga nemutemo kwete kutonga nedemo, hunoteerera vanhu zvido zvevanhu, uye hunoita kuti munyika muve nebudiriro, pave nekufambidzana nedzimwe nyika dzekunze, uye kuti hama dzedu dzakawanda dziri kunze kwenyika dzadzisagoni kudzoka kumusha pamusana pekusvika udzvanyiriri dzasununguka dzakwanisa kuchidzoka kumusha.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Thank you.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mdenda vazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vave kutora chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiya basa iri nezuro kwakaitwa nevanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanhu vari kumatunhu eMatabeleland vanoti maoko avaMnangagwa haana kuchena zvichitevera nhoroondo yavo munguva yekugura hundi. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.